ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nependuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Hurumende inoti yakwanisa kudzikisa denda reCOVID-19 muzvikoro, ukuwo ichiti yawedzera nemasvondo maviri mitemo yekurwisana neCOVID-19 kana kuti lockdown level 2. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvekuti nezuro dhora rekuAmerica rainge rotengeswa nemadhora anodarika 105 emunyika kana kuti US$1 to Zimbabwe $105 pamusika weRBZ Foreign Currency Auction. Svondo rapera, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora makumi mapfumbamwe kana kuti US$1 to 99 Zimbabwean dollars.
Tirikuona munyika demand ye foreign currency iriramba ichikwira zvakanyanya kana tichienzanisa ne supply available kurecover kuita economy yedu. Uyo chronic high inflationary environment yatiri iri kuita kuti vanhu vakawanda wange vachiprefer kuholda ma incomes avo nema savings avo nekutransacta in my US dollars, nekuti US dollar riri more stable than the Zim dollar riri kuaffectwa zvakanyanya ne chronic high inflation. Makaona nyo inflation yedu muZimbabwe ichiri pa 55% ndo the highest mu region, itori among the highest in the world. Saka inflation yakana iri pamusoro zvakadaro zvinoparadza simba remari.
Saka vanhu vanenge voita sei kana zvinhu zvamira zvakadaro kuti dhorari munyika roramba richishaya simba?
Zvoita kuti vanhu vakawanda vade kutenga mayusa kuti vange vachipreserve value. Saka izvozvo zvainkriza demand, demand yakainkriza, supply isiri kunyanya kukwira. Zvinoita kuti pave necurrency depreciation yatiri kuona both pa official Dutch market uyo zvakare pa black market. Zimbabwe dollar riri kutiderere uyo zvakare money supply growth yakwirira. Money supply growth yakakwirira, zvinoitawo zvakare kuti simba remari yamuno tichienzanisa nemari yekune ma US dollars ringe richiderera. Situation muchirungu yatingati too much Zim dollars chasing too few US dollars. Asaka zvine izvozvo ende takaona ma import figures akaburiswa neZim Standard Rise kuti ma imports eda akwira zvakanyanya. Saka kukwira kwema imports kukwira kwedemand ye foreign currency isiri kumechwa, demand isiri kunge ichimechwa ne available supply, zvoita kuti exchange rate kana kuti Zim dollar depreciate kana takaenzanisa nema United States dollars.
Ko pamusika wemukoto zvinhu zvakamira sei pamutengo apa?
Pamusika mutema dhora riri kurenja from as low as 160 kusvika kuma 200 zvichidependa nemari yaunenge uchida kuchinja kana kuti kutenga. Saka musika mutema hauna fixed rate, ungori nerange iri kusvika yokuma up to 200 zvichidependa neamount.
Vemabhizimisi vari kupuwawo mari kuRBZ vari kuti iri kunonoka kuuya, zvinokonzera matambudziko akaita sei izvi Dr. Chitambara?
Tikuona dambudziko iroro rekunonoka kupiwa mari kwanengwa aitwa allotted for iwo ma US dollar aya product auction system sezvo zvokuzomanikidza vamwe vanoda kushandisa mari nechimbi chimbi kuti vangu vachienda pamusika mutema kuti vangu vachikunowana foreign currency. Saka I think iroro idambudziko riripo rakakura, uyezve on average vanhu vachinja vasikunge vachiwana mari yese paauction market. Average wamwe ari kuwana ma40%. Saka gepi iroro rinenge riripo rinozovatuma kuti vange vachinotsvaga imwa mari kumusika mutema.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 34 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 4,698. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine 133,505. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru 514 zvine 3,514,286. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 912 zvine 2,712,979. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende yakwanisa kudzikisa kupararira kwedenda iri muzvikoro. Vandoro vanoti chinonyanyo kufadza ndechekuti huwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine COVID-19 muzvikoro hwadzikira zvakanyanya, zvekuti vana vachiri kurwara nedenda iri vangosara 10 chete kana kuti 18, uye vapona vave kudarika zviuru zvina. Panyaya yekuti kune vari kupinda muzvikoro vachivheneka COVID-19 muvana vezvikoro pasina mvumo yevabereki, Vandoro vanoti kuvhenekwa kwevana kuri kuitwa nebazi rezveutano kwete redzidzo. Asi vanoti pasi pemutemo weCOVID National Policy, vana vanokwanisa kuvhenekwa kunyangwe pasina mvumo inofanirwa kubva kuvabereki. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navandoro panyaya iyi.
Chinonyanya kutifadza vaKandemiri ndechekuti makesis denda reCOVID adzikira zvakanyanyisa muzvikoro medu. Ndokudaizvozvi tangotarisa 10 zvichienda ipapo vane atinoti maactive cases. Zvichakadaro tine marecoveries atinoti vaya vakapona muzvikoro medu vanokwanisa kutosvika zviuru zvina, almost 4,000 vana vapona kuita marecoveries paCOVID-19. Saka nyaya yedenda iyi tagona kuidzosera nekuimaneja muzvikoro medu saka isiri nyaenga mbonyanya kutinetsa kuchikoro medu saka zviri kutotidadisa kuti takakwanisa kuita kuti vana vakawanda vachengetedzeke muupenyu hwavo.
Tiri kunzwawo kuti vanovheneka COVID-19 vari kupinda muzvikoro vachivheneka vana pasina chibvumirano kana kuti mvumo inobva kuvabereki. Mungatudzawo zvakamira sei panyaya iyoyo?
Aiwa, kuvhenekwa kwevana isusu hedu tiri bazi reprimary nesecondary education, asi izvo zvinoitwa nebazi rezveutano. Asi kune inonzi COVID national policy yekuti haibvunzi kuti tingada kukubvunza here imi vakandemire kuti tindotarisa kuti ava vane COVID here. Kana vaine COVID pane mapolicies nemaprotocols anotoshandiswa nationally ekuti mwana necovid anoitwa sei. Saka hazvirevi kuti kana mwana ari pachikoro haachaitwe maprotocols iyayo ecovid. Saka mukaona vezveutano vachipinda pachikoro ipapo vachivheneka vana covid, havana vavanofanira kubvunza nekuti inational policy yecovid.
Tinoona kuti vana vechikoro vakawanda vanoenda kuchikoro vachidzoka kudzimba, uko vanosvikosangana nevanhu vangadai vane utachiwana hwecovid-19. Tichitarisawo kuti kufamba kwevanhu kwakuwanda munguva ino yekutarisana nezero reKrisimusi, matanho apa ari kutorwawo nebazi renyu ekudzivirira kuti vana vange vasinganyanyotapurirwa denda iri?
Isusu tine vana vakawanda, vana vakatowanda vari muchikoro medu, ndo vatinoti maday scholars. Vanoenda kuchikoro zuva nezuva vachibva mudzimba dzavo. Saka vagara vachitongofamba famba, vatori vashoma, ndovamunoti maboarders aya vanogara pachikoro, vatori vashoma. Saka vanotofamba vakatowanda uye vari kuramba vachifamba nyangwe taakuenda zvedu muKrisimusi umu, vakagara vachingofamba asi denda recovid vakwanisa kuridzivirira.
Avo vange vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, hurumende yakazivisa nezuro kuti yawedzera nemasvondo maviri mitemo yokurwisana nekupararira munyika kwechirwere checovid-19 kana kuti level 2 lockdown. Hurumende inoti izvi zvichabatsirawo mukuti vanhu vazhinji vakwanise kubayiwa nhomba kuitira kuti chirwere ichi chisadzoka zvakare kwechina. Asi nyanzvi mune zveutano vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Ruseke vanoti vanhu vazhinji havachatevedzeri mitemo yokurwisana nekupararira kwechirwere ichi, vachiti mitemo iyi yangove pamapepa chete.
Ndingati dambudziko ratinaro pari zvinezvi nderekuti malockdown extension aya ari kuitwa they are only on paper. Apo tichiedza kutsanangura kuti tikatarisa zviri kuitika epaground zviri kuratidza kuti hakusisina munhu achiri kutevedzera lockdown. Saka hurumende ingangoramba ichitiita extenda lockdown, but iri kungoextenda lockdown pamapepa chete. Tikatarisa chero papi nepapi hakusisina munhu achatombotevedzera angave maguidelines EWHO aya, angave zvekare maguidelines anenge aiswa nehurumende achivawo emalockdown, hakuna munhu achiri kuzvitevedzera. Tikaenda kumabhawa iye zvinezvi vanhu vane vakazara nouwandu hwavo. Tikaenda panhau yekupfekwa kwemamaski chaiwo, hakusisina vanhu vachambotevedzera kana zvekupfekwa kwemamaski. Saka nhau yelockdown iyi dai hurumende yangotevedzera zviri kuitwa kune dzimwe nyika. Ana South Africa vakaopena maeconomies avo, Zimbabwe dai yachikoopena ikonomi yayo. Nokuti enforcement yelockdown iri kuratidzika kuti hapasisina. Tikatarisa kungave kunogara vanhu kumarokesheni, kungave kumisika, kungave kumichato, kungave kudzinhamo nekumabhawa, kwese hakusisina kana munhu mumwe chete achiri kutevedzera lockdown nekuti enforcement yacho inonetsa.
Sivarusike, tiri kuona hurumende zuva nezuva ichiti uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kufa nechirwere ichi huri kudzika. Mazuva mazhinji iko zvinezvi tinonzwa kuti hapana shaya kana kuti kwangoshaya munhu mumwe chete. Mungaoni sekuti zvinopavo hurumende chikonzero chokuti isaramba ichimanikidza vanhu kutevedzera mirayiro yokurwisana nechirwere ichi?
Zvinhu zvatinogamuchira kuti uwandu hwevanhu varikubatwa kwachirwere checovid 19 waderera varikufa waderera saka izvozvo zvinofanira kupawo vanhu incentive yekuti aiwa iye zvinezvi masituation yedu paground yaadani saka ngatichivhuraika ikonomi yacho pane kuramba tichingotaura kuti kuchine lockdown lockdown chaiyo chaiyo hakusisina nekuda kwekuti hakusisina kana munhu mumwe chete achiri kumbotedzera malockdown measures saka zvekuti kuchine lockdown ngatibvai tangozvibvisa tongoitawo sezviri kuitwa kwana Zambia zviri kuitwa kwana South Africa avo vakabva vatongovhura maikonomis avo avo vakabva vatovhura masocial sectors avo hakusisira zvekutaura kuti kuchine lockdown nekuti pari zvinezvi chaizvo chaizvo tikada kutarisa zviri kuitika nemarambiro akuita vanhu hakusisira kana mumwe chete achiri kumbotedzera malockdown measures
nyanzvi imwe nezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare nestudio 7 Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday, umwe mukuru mubazi rezvemitemo amai Patience Dokwani vakaudza dare reparamende nezuro kuti Zimbabwe haina mutemo unoranga zvizvarwa zveZimbabwe zvinokurudzira kuti Zimbabwe itemerwe zvirango. Bato riri kutonga reZANU-PF richangobva mukukurudzira kuti panyorwe mutemo unoranga zvizvarwa zveZimbabwe zvinokurudzira kuti Zimbabwe itemerwe zvirango. MuNewsday makare, Commission of Sports and Recreation Commission inoti inoimba kuti sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA richabvumirana naro mushure mukudusa pabasa bhodhi reZimbabwe Football Association richiri pombera mhosva yekusagona basa. ZimLife.com rinoti banga reInternational Monetary Fund rinoti harikwanisi kubatsira Zimbabwe nemari pamusoro pezvikwereti zvayo. Kwemakore 15 Zimbabwe haina kuwana rubatsiro kubva kumabhanga akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Jefta Kimbi, Tipa Joseph. Ya, ndaida ungo, pindura mkoma avo, watu wanu bakuchi pinge avo, wezanu pieva. Langa wajita wala kuti wanu MDC, wanu ungo subisa chimiro chenyika, nepati yezanu pievu. Wachingo yisubisa wachipo mira nema. Ko, ezo sawane ita wazanu pievu kuti MDC ndiye inesa masanction, MDC ndiye ahura ya nyika. Akusi kusubisa ere munu, sinda chano ita. Kusubisa munhu asina chaanoita kuti mwana wanhingi ndiye wakaya wabenzi ndiye akanganisa pamusha apa apitengi chikafu asi baba vapamba papo varipo haoni kuti kusubisa chimiro chemunhu here pasina chaaita asinazve nekodzero yekuti aite zvinhu izvozvo. Hei, musaenda kundosainirana zvibvumirano kwamunondoenda uku, mundosainirana zvibvumirano zveimega uku kuti atichazoremekedza kodzero dzevanhu. Motadza kubvisa kuremekedza kodzero dzevanhu, moganishwa, mopuwa masangeni kuti nokuti wewe wakati wewe ucharemekedza kodzero dzevanhu haucharemekedzi, saka iwewe une punishment. Yoti ha, ini ndini ngwandipa. Aiwa, mukoma, fungai zvakanaka, munyase kuona kuti dambudziko riri kubva papi.
Vahwande, ndoda kumbotaura pamatanho ari kutorwa emadrivers ayo. South Africa pamwe chete ne Old Drug Drivers Foundation yemu South Africa iri kuti munhu unofana kusungirwa kuti atore chitambi chemu South Africa kuti adrive imomo. Zvino zvinoreva here kuti
ivo kana vasingachadi ma foreign drivers mukati menyika yavo. Zvinoreva here kuti ivo vadzipiwa mota dzinana muzvina kampani dzemachipi ekwava vanozodriva vachindopinda munyika yaani nokuti vavagoni kushandidzana nevamwe ndozvavari kuramba vanenge voda kudriva vachipinda munyika maani. Zvinoreva here kuti iyo South Africa inoona sokuti yakafuma chaizvo zvokuti haingaindi kumangodho. Hakuna zvenyika isingambozodoni foreni. Otherwise inokufamba kwenguva iyo South Africa vachatozouya votikumbirawo mabasa kuZimbabwe.
Makasimba here, makasimba here mhuri yeZimbabwe. Vateereri vose Studio 7 masapotos. Ndinotiona simba here, indine simba chaizvo. Zita rangu ndinoizotaurai kuti ndopachipinda. Ndiri munhu weMorgan Cape South Africa. Ndiri kuda kutaura nesituation yatiri kurarama muZimbabwe. Situation yemuZimbabwe hama dzangu inorwadza kwazvo. Hama dzedu dziri kutambura. Nesu tiri kutambura kuti dai tiri kure kuno kuendawo kutambura. Asi anoti tanokurudzira zvizhinji vana veZimbabwe. Kuchema kwedu hakunga hatinganzwikwi uye hatingazorori mukutambura kunze kwekuvhota. Saka ndinochemera kuti tese tisangotaura chete kuti mukomana ngaapinde tisingazvipiri kuzviita. Ngatisimuke hama dzangu tinorejesta kuvhota. Tosi tivhote ndokuti nyika yedu ichinje. Nyika yedu yeZimbabwe ichanaka zvachose. Naka chaizvo nenhau yekutivhota. Asi katisina kuvhota hainaka nyika yedu. Saka katikurudzirane veruzhinji tiende kumupa tinovhota kuitira kuti tikwanise kuti nyika yedu tiisimudze inake. Nyika yedu inosimudza tisu. Tisu inini newe tine basa. Saka ngativatane tivhote tirejiste kuvhota ndokuti nyika yedu inake. Pasina kuvhota hainaki. Ndatenda hangu vana veZimbabwe.
Maswera sei, maswera sei Studio 7. Nyaya dzekutaurwa umu dzinonzi kusati dzidzizvisekesa. Kana yadomwa kunzi iri kugona kuti Zimbabwe, kana yadomwa kunzi iri kugona kutengesa manguda chaizvo, iri kugona chaizvo chaizvo kuvinza zvekuda kuita namba 2 kana namba 3. Zviri kubatsirei pavanhu vari kurarama muZimbabwe ivo vanhu vachitambura kudaro, vachitadza kana kuchengeta kanama kana kuti chembiri dzinopuwawo mabenefits kana kuti vanhu vanopuwawo pei dzinoenderana nekuti vararame nemhuri dzavo, zviri kubatsira chii? Vari kuita zvinhu zvinosekesa. Zvavari kuita zvinotosekesa, zvinonyadzisa futi. Hazvina zvazvinobatsira ende vaakutira kuda kugasa zvinhu zvisingagadzirisikuma. Kana dzanzi dzikutenga senguda dzacho ngova chipa vanhu mari, tinodzokera chaizvo kunovavhotera kana zvakadaro. Tida kuona mari yacho yakuita namba wani kutengesa. Vaona namba wani kutengesa nguda, mari yacho ichienda kupi? Ichibatsira ani? Vanhu vari kutambura kuda, vari kuti nyadza kutaura zvisina basa.
Makadii, 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 makadii muri Studio 7, muri sei Studio 7. Chikumbiro chandinacho kuStudio 7, ndinokumbirawo kuziva kuti ku MDC neStudio 7 zvinombofambidzana sei, nekuti zvizhinji zvandinonzwa zvinongotaurwa zvakarerekera kuMDC. MDC ndiyoinovanzaza kuti ndiyo inoita zvinhu zvakanaka kudarika ZANU-PF. Handinyatsa kuziva kuti zvinonyatsa kuridana zvakadini ZANU-PF neMDC iriyo Studio 7. Mavoice message tinoteerera tichinzwa. Kwakawanda tinowanikwa kuti MDC ndoine ichingotaura chete. Vanhu veMDC ndovane vachingotaura chete. Asi vanhu veZANU-PF havatauriwo here? Havanavo pamwe pavanombotiwo vanombotaurawo zvekuti imwe munombokwanisa kuvateerera? Because ndombonzwa pamwe munopedzisira pati munoti hatina divi ratakarerekera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Kumuteereri abvunza kana pane kufambidzana pakati peStudio 7 neMDC Alliance, ndinoda kuti azive kuti Studio 7 haina kwayakarerekera. Tinotaura nguva dzose tichikurudzira vatsigiri veZANU-PF nemamwe mapato kuti vatumirewo maaudio vachitaurazve kutsigira bato ravo, asi tinotambira maaudio mashoma, kazhinji kacho kuri kushora Studio 7 zvisina kodzero. Vazhinji vaizivavo wavanotsigira nezvikonzero zvacho. isu atina kwatakarere kera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Hurumende inoti yakwanisa kudzikisa denda recovid-19 muzvikoro, ukuwo hurumende ichiwedzera nemasvondo maviri mitemo yokurwisana necovid-19 kana kuti lockdown level 2. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.